Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 12 2024 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndine jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rezanu PF rinoti rinotsigira danho rakatorwa neSouth Africa rekukwirira Israel ku International Criminal Court of Justice nemhosva dzehondo. Mapurisa kumasvingo anosunga vanhu vanodarika mazana matatu kusanganisira madzimai ane vana vacheche vachipomerwa mhosva yekuzvigarisa paminda yehurumende. Makwikwi emutambo wenhabvu eAfrica Cup of Nations otanga muIvory Coast mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rezanu PF rinoti riri kutsigira zvakanyanya danho rakatorwa neSouth Africa rekuendesa nyika yeIsrael kudare reInternational Criminal Court of Justice kuNetherlands ichipomera mhosva yekuda kuparadza vanhu vechiPalestine vari muGaza. Asi Israel iri kuramba mhosva iyi ichiti hondo yayo neHamas haina kunangana nekuparadza vanhuwo zvavo. South Africa yakakwidza nyaya iyi zvechimbi-chimbi kudare iri ichipikisa kuti Israel iri kutyora chisungo cheUnited Nations Genocide Convention nekupara mhosva dzehondo nekuuraya kwairi kuita vanhuwo zvavo muGaza. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvitatu vaurayiwa kubva zvatanga hondo iyi. Israel inotiwo vanhu chiuru nemazana maviri vakaurayiwa neHamas payakairwisa musi wa7 gumi guru gore rapera. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutauriri wezanu PF vaChristopher Mutsvangwa vakurudzirawo bato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change kuti rirongeke risiyane netsika yekudzinga-dzinga nhengo dzaro zvavati zviri kuzoita kuti nyika irambe ichipinda musarudzo dzemabielections ichitambisa mari pamwe nenguva. Vamutsvangwa vakurudzira nhengo dzebato reTripleC kusanganisira mutungamiri waro vaNelson Chamisa kuti vagare pasi vagadzirise zviri kuvatambudza. Mukusiya nezvenyaya iyi tabata mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira.
Isusu tiri kumira neSouth Africa nekuti hachisi chinhu chakavanzika kana chinhu chisina anochiona kuti vana veMugaza Strip vaparara vafa. Ambassador chaiye wePalestine muno muZimbabwe mai vake vakaurawa nemabhomba eIsrael. Haisi nhema kuti mvura nezvimwe zvinoita kuti vanhu vawane kurarama kwakanaka zviri kurambidzwa kupinda muPalestine. Saka neisu seZanu PF tiri kumira neSouth Africa nekuti hakuna munhu ane kodzero iri pamusoro pekodzero yeumwe. Vana vose vepasi rino vakainzana. Saka naizvozvo isi tinomira neSouth Africa nesimba rose nekuti chiri kuitika kuPalestine chinhu chisingafaniri kunge chiwanikwa chichiitika mugore ra2024. Hapana utsinye hunopfuura zviri kuitirwa vana vePalestine. Izvi tinoda kuti zvisiyiwe zvigadzikwe pasi nekukasika nekuti hakuna upenyu hwakakosha kupfuura humwe.
Pane vari kutiwo hurumende yeZanu PF inofanira kunge ichitoendeswawo kumatare akaita saiwaya nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu kubva nyika yavana kuzvitonga pakaitika ana gukura hundi nezvimwe zvakadaro. Munoti vamarapira?
Isu tinoti kana pane anoona zvakakodzera kuendesa Zanu PF kudare chero rada ngaiite sokudaro nekuti taane makore mazhinji dzingori nhaurirano nhaurirano. Iri nyaya yegukura hundi tatogara pasi tokutaurirana inyaya iri kugadziriswa navamunangagwa vanhu vachionesana vachitsvaka kuti zvoitwa sei kuti vanhu tiende mberi. Sakani haya mashoko, mashoko evanu asina chimwe chekutaura nyika yeZimbabwe. Mashoko anotaura nevanhu vanorarama nekuda kuramba vakapatsanura nekuenganisa vana veZimbabwe. Hatirambi kuti kusure kunogona kunge kune zvakakanganisiranwa kana kuti kusure kunonga kune zvakagoneranwa. Asi chakakosha ndechekuti isu semhuri yeZimbabwe tinofanirwa kuramba takabatana tichienda mberi.
Tiri kuona kuti bato renyu reZANU PF riri kupa CCC mazano ekuti ringe richigadzikana rirongeke pane kuti nyika irambe ichingopinda musarudzo. Chii chasvitsa kuti munge muchipa uyambiro iyi?
Mukatarisa mabaelection aitika muna December, tobatanidza nemabaelection ari kuuya muna February. Izvi zvauya necost ye 11 million United States dollars. Inova mari yevana veZimbabwe yaigona kunge ichiita mamwe mabasa ari kuda kuendeswa mberi navamunangagwa pano kuti tiite mabaelection. Mabaelection haana chaanobetsera mwana weZimbabwe kana umwe chete. Saka sezano PF tiri kuti aiwa ngavayanane vataurirane vadzokedzane vagadzirisane panyaya dzavo.
Munoona here vachitambira iyo kurudziro yamuri kuita iyo kuti varongeke uye vagare pasi vachitaurirana sebato?
Ivo kutora mashoko awa vachimagamuchira kana kusamagamuchira zviri kwavari. Asi marizautsi ari kubuda pamabaelection akufangwa kuti vataurira kuti vana veZimbabwe havasi kufara nekuita kwavo.
Vanga vari mushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vafarai marapira vari parunhare muHarare nestudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri weCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
ZANU PF ine maonero ayo, hatingatauri kodzero yavo yekuda kuona maonero avanoita uyezve matarizo zvaakagadzirirwa ka kuti anenge ane kunyunyuta kwaainako anofanira kuti aende kumatare edzimhosva, aende kumatare nyaya dzake dzinotonga. Saka hapana chitsva kana chakaipa nekuendesana kumatare kwaita South Africa neIsrael. Zvinova zvinhu zvinofanira kutokurudzirwa kunyanyanyanya kana matare acho ari matare anotonga zvakajeka zviri pachena zvinogupa munhu wese anenge achitongwa. Zvichizorevawo zvakare kuti muna muZimbabwe chaimo mune nyaya dzakawanda dzinotanganisira kukura hundi nekutondwa kwevanhu ma2008 nedzimwe dzakasiyana-siyana dzinofanirawo kunge dzichiturwa kumatare akaita saiwawo vakakanganisa vachiuka nemhosva.
Tanzwawo ZANU PF ichikurudzira bato renyu reCCC kuti rirongeke pane kuramba muchingokonzeresa sarudzo dzemabaielections munyika zvavari kuti zviri kupedza mari nenguva. Munoti
chekutanga ndechekuti vamutsvango havari kunyepa zvavari kutaura, vanozviziva mukati mehama yavo kuti ivo nebasa ravo reZANU PF ndo vakonzera mirizhonga iri kuitika muopposition, vachishandisa vachabanu kuita zvavari kuita zvekuda kurikola maMPs edu eCCC. Chechipiri ndechekuti isisu mazano kana yambiro kubva kuZANU PF, isisu tinotora mazano neyambiro kubva kuruzhinji rwezi wakavhotira vanose muchamisa nenhengo dzeparamende nedzekansuro dzebato reCCC.
Tiri kunzwawo vari kutaura nyaya yekuti nyika irambe iri musarudzo, nyaya inokanganisa kana inodzosera shure nyika. Imiwo sebato munoti?
Isusu tisi takatozvitaura kuti mabaelections ari kuitwa aya ari kukonzera maproblems munyika, kusagadzikana munyika, ari kutora mari yenyika yakawanda inofanira kuti nechinoita zvimwe zvinhu ichishandiswa kuitwa mabaelections. Anova mabaelections asiri pamutemo, dai akanga ari mabaelections ari kuitwa nechikonzero chekuti pane munhu arikoniwa zvine kodzero zviri pamutemo chaizvinzwisisa, kwete kuti munhu anongobva kwaabva kumba kwake otanga kurikola vanhu vebato raasiri nhengo yaro. Izvozvo zvinotikatyamadza zvikuru. Saka nhau yekuti mabaelections ari kukonzerwa nevanhu vari kuziva kuti havafaniri kunge vachiita zvavari kuita akimade munyika yeZimbabwe.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vari parunhare muHarare neStudio 7. Mapurisa mudunhu reMasvingo nhasi asunga vagari vemumaruva edunhu iri vanopfuura mazana matatu achivapomera mhosva yekuzvigarisa voga muminda yehurumende zvisiri pamutemo. Asi vasungwa ava vakachengetedzwa pari zvino pakamba yeMasvingo Central Police Station vanoti vakawanda vavo vakapiwa minda iyi munguva yekugoverwa kweminda pachirongwa cheland reform pakati pa2000 na2005. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
vanhu vazhinji vasungwa ava vanoti mapurisa anga vakapakatira zvombo uye vaine imbwa vaperekedzwa nemashandi vekubazi rezveminda pamwe nevekukanzuri yekumaruwa yemasungo Royal District Council akavasunga kwabhuka pamwe nepazero farm kusikati. Mumwe wevasungwa vaHenry Makusha vanoti vasvera zuva rese vari muchitokisi uye vanonzi vanozoendeswa kudare redzimhosva mangwana vachipomerwa mhosva yekupamba minda mupurazi rezero farm zvisiri pamutemo.
Ini handigoni kuzvitambira zvakanaka nokuti ilezi yamadziteguru angu, teteguru vangu vakafa vakabva paGreat Zimbabwe 1894 vachipfuma mugabe ende muchiti mugabe akagara paGreat Zimbabwe as of 1879 but nhasi ndautobva kusunguni. Zimbo ya isha anda lehi, saka nao mazida, pa 24 fires, na mtinga yalano anu waka, ati mahasa wauka shamara wa kudamu kutuwa shuwanu. Kaya ni mapulisa wane wikandu, nime lehi, makisa nungo sunga wangu.
Mumwe asungwa ku village 8 kwa buka, vata gumata gurei vanoti, variku sungwa asi, iyo vaka piwa nzimbo izilipa mtemo, pasipe chirongwa che hondo ye minta, uye vaka tuboenda kumatare edzi mosa waka wina nyaya ii.
Atakatu kia ifa hako, pati adisi ya iduti, atakata kiposi, atakata mbo nda wuko, atakata wina kesi ya, kwa hiko sir.
Mwe vasungwa vanosanganisira madzimai ane vana vari pasi pegore vachiri kuyamwiswa mikaka. Ambuya Felicitas Mutini vanoti vasungwa mangwana vachitakura mumunda mavo vane muzukuru wavo ane mwedzi misere vakanyimwa mukana wokumusiya kuna mai vake. Vati muzukuru uyu haana kana kumboyamwiswa kana kupiwa chekudya kubva zvavaitwa muchitokisi mangwanani.
Ine mzikuru wangu kana mvura yokumwa haana kumbomwa chitobo chakatovatapevata nekutoziya nezvaizvi mwei mapurisa ndikangorya iye zvindiri kunzwa kupera simba nezhara.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwacho Jehwa vati vanga vasati vaane zvizere panyaya iyi sezvo vanga vasiri muhofisi. Vakavimbisa kupa Studio 7 zvizere vadzokera muhofisi asi vanga vasingasadai nenhare yavo kusvika pataenda pamhepo tisina kunzwa zvakare kubva kwavari.
Izvezvizvi ndiri out asi maybe around quarter past 2 ndenda
mukuru webasa muhofisi yegurukota rezveminda amai Charity Mumera vati havakwanisi kutipa nyaya iyi vachititaure nemapurisa kana hofisi yegurukota remasvingo. Munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admopa Zakawambwa vati vanhu vasungwa pasi pechirongwa cheoperation no to land barons icho chakaparurwa musi wa10 mwedzi uno chichipera mwedzi unouya.
Ari zvino Godfrey pane operation no to land baron iriku yakatanga muswa 10 January 2024 kusvika muswa 9 February 2024 asi ndiri kuzva kuti a number of arrests has been made pavanhu vakadaro vatataura ivava.
Tachigara wekanzuro yemasungo Royal District Council kanzura Elias Jira vati vari muchirongwa ichi uye kanzuro yavo yakapasisa chisungo chekuti vakazvigadza muminda nepekugara zvisiri pamutemo vabviswe.
Takangoita resolution yekungoti maillegal settlers anyanya kuwanda.
Asi vagari vemumaruwa aya vanoti vatsigiri vebato reZANU PF uye vakatora minda iyi vachipinzwa nehurumende uye minda mizhinji iyi yaiva mapurazi evachena vachiti vakapiwa magara ekugara munzvimbo idzi kana kuti maoffer letters. Vanoti vari kudzingwa munzvimbo idzi dzavagara kubva mugore ra2000 pahondo yeminda uye havachisina kwekuenda. Vanoti havasi kufara nezviri kuitika sezvo vakapiwa minda idzi zviri pamutemo vachipomera mapurisa mhosva yekutyora kodzero dzavo vachivasunga vasina mhosva. Kubvisa muminda kwevagari ava kwave kureva kuti vave kumanikidzwa kusiya zvirimwa zvavo sezvo iri nguva yekurima. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vachishandisa masimba avanopiwa pasi pemutemo wepresidential powers temporary measures act vamadudza mutemo unodzivirira vana vadiki panyaya dzepabonde kuburikidza nekuburitsa mutemo unoshanda kwenguva diki statutory instrument 2 of 2024. Mutemo uyu wawedzera kuomesera vanobatwa nemhosva yekurara nevana vadiki kana kubatsira mukuparwa kwemhosva yakadai. Vachavani kwavaine mhosva yekurara nemwana ane makore ari pasi pegumi nemaviri vachatongwa nemhosva yekubata chibharo, kanawo vacharara nemwana ane makore ari pamusoro pegumi nemaviri asi ari pasi pemakore gumi nemasere asi iye asina kubvuma kuita zvepabonde vachatongwawo nemhosva yekubata chibharo. Mutongo wepamusoro une makore gumi mujeri kuchituo mumwe mutongo uine makore manomwe mujeri. Bazi rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC razivisa kuti zvakabuda mubvunzo dzeadvanced level dzakanyorwa gore rapera munambudzi zvaburitswa. ZIMSEC inoti zvikamu zvevana vakabudirira mubvunzo idzi zvinosvika makumi mapfumbamwe nezvina zvine zviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 94.6% zvichitiwo zviri kuenzaniswa nezvikamu makumi masere nezvisere kubva muzana kana kuti 88% zvakabudirira mubvunzo dza 2022.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muPakistan azivisa nhasi kuti asunga vanhu vaviri vanga vakazviteya nemabhambu vanotyidzana nechikwata chemudunhu iri chinove pasi peIslamic State chinozivikanwa seIslamic State Khorasan. Boka rinorwisana nechitororo mudunhu iri rati basa raitwa pachishandiswa mashoko arakawana raita kuti varume vaviri ava vasungwe pedyo nepashawa guta guru redunhu riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumavirira reKaiba Pakhtunkhwa rakaganhurana neAfghanistan. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaRishi Sunak vari kushanyira Kiev guta guru reUkraine nhasi kuti vazivise nezverubatsiro rutsva kuUkraine kusanganisira kuwedzerwa kwemari yekubatsira mauto muhondo yayo neRussia. Mashoko aya aburitswa negwaro rabva kuofisi yavo. Gwaro iri rati vaSunak vari kutarisirwa kuzivisa mari yavachabatsira nayo Ukraine mugore rino rose iyo inoita $3.2 billion. Mari iyi ichabatsira muzvombo zvinoenda kure, kudzivirirwa kwemuchadenga, zvombo zvemauto epasi pamwe nekuchengetedzwa kwemumvura. Vamwe vagari vekumaruwa kusanganisira nevakagariswa patsva vanonzi vave kurarama nemabasa asinei nezvekurima nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvekurimisa pamwe chete nemari shoma yavanowana kubva mukurima. Kunyange hazvo izvi zvisiri zvitsva, makore ano zvinonzi zvinenge zvawedzera nekuda kwezvikonzero izvi pamwe nezvimwe zvinosanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera. Tine urombo vateereri, tiri kuita dambudziko nemushina wedu kuti tinge tichikupai nhau pamusoro pezviri kuitika kumaruwa. Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Mumwe akagariswa patsva kumhangura mudunhu reMashonaland and West vaBothwell Kachere vanoti mari yavanopiwa neGrain Marketing Board kana kuti GMB kana vachinge vatengesa chibage chavo ikoko ishoma zvekuti vari kutadza kudzokera mumunda nokudaro vave kutsvaka imwe mari kuburikidza nekukanya zvitinha sezvo mumunda mavo muine zvuru zvakawanda.
Zvinochaya zvitinha zvokutengesa ndemabasa atinonyatso kunda kuita kuno.
Mumwe ave kurarama nebasa risinei nekurima ndiva Jacob Mamvura vekushamba mudunhu remasonaren central. Vamamvura vanoti vakatenga muchovha unotakura vanhu kubva kushamba kuenda kubhindura. Izvo vanoti zviri kuvapa mari inoita madhora ekuamerica makumi matatu kana kuti US $30 pazuva mushure mekunge vabvisa mafuta ekufambisa. Mari yavanoti inokunda yavaiwana mukurima. Mumwe mugari wekumhondoro mudunhu remasonaland west vakunda izimindo vanoti kutadza kuwana mari yechikwereti kumabhanga yekuti vakwanise kurimisa ndizvo zvakaita kuti vadzokere kubasa rekusona hembe pataundishipi pamamina. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda negimri vagilbert muponda vanoti pane dambudziko guru kana vanhu votadza kushandisa ivhu ravakapiwa kuti varimire nyika vachiita mabasa asinei nekurima.
Nyaya yerural non-agricultural economy panenge pane problem iri serious nekuti vanhu vari kumamisha nevakaitwa vamwe vakaitwa resettlement vakuita zvekurarama zvisinei nevhu zvisinei neagriculture.
Vamaponda vanoti dambudziko guru nderekuti mari inobhadharwa zvirimwa ishoma zvekuti varimi vanotoda kutsvaka imwe mari kuti vakwanise kudzokera mumunda. Vanoti rimwe dambudziko nderekuti nguva yekurima mwedzi mishoma kana murimi asina mvura yemadiridziro nekudaro mimwe mwedzi vanozoipedza vave kuita mamwe mabasa akaita sekukanya zvitinha kana kutyaira michovha.
Vanhu vanenge vachimirira mvura iyi yekunaya, saka mvura iyi inonaya pamwedzi yatingati mitatu kana kuti mina, pamwe pese apo kunenge kusina mvura. Zvii zvakureva kuti munhu tingati hafu wechidimbu chegore munhu anenge asina zvimwe zvekuita pamunda wake iwayo. Saka zvinoda kugadziriswa, magadzisiro acho panoda kuiswa madiridziro atinoti irrigation muchirungu, kuti vanhu vakwanise nguva vachirima kutenderera gore rese munhu achirima akabvisa mbesa iyi oisa imwe.
Gurukota rezvemaindastry amai Stembiso Nyoni vanoti hapana chinoshamisa kuti vanhu vekumaruva vararame vachiita mabasa asinei nekurima nekuti zvavanenge vachiita zvinoita kuti upenyu hwevanhu hufambire mberi. Amai Nyoni vanoti kuita mabasa anopa mari kwevanhu vari kumaruva kana kumapurazi zvinoitwa munyika dzose uye vanhu havararame nekurima chete asi nezvimwe.
There is also rural industrialization that is growing, in which the industry is thriving in the rural areas.
Pane kuvakwa kwemaindustry kumaruva kuri kuitika nechiyero chepamusoro.
Izvi zvinotsigirwa namuzvinafundo Remigio Tombeka vanodzidzisa zvidzidzo zvebudiriro kana kuti development studies pachikoro chikuru cheNational University of Science and Technology kana kuti NAS. Ava vanoti zvisinei nezvikonzero, pose panogara vanhu pane zvavanoda kuitirwa nevamwe kana kuti maservices.
Rural non-farm economy yakakosha zvikuru kuupfumi hwekumaruva nekuda kwekuti mari yainobva inomirira chikamu chikuru muupenyu hwevanogara kumaruva. Unogona kuona vamwe vachienda kunochera zvicherwa, vamwe vachiita zvekutengesa tengesa, uyezve vamwe vachiita zvekuruka rupasa vachitengesa. Zviitiko izvi zvinopa mikana yemabasa.
Mabasa asinei nekurima kumaruva anonzi akanakira kusimudzira upfumi hwenharaunda, kuderedza urombo, kuwanisa vanhu mabasa pamwe nekuderedza uwandu hwevanhu vanoenda kumadhorobha kunotsvaga mabasa kana kuti rural urban migration. Mumatunhu akawanda, vakawanda zvikuru vechidiki vaikurarama nekuchera zvicherwa zvakaita segoridhe kana mangoda, izvo zvisinei nekurima. Gore rino kunonoka kunaya kwemvura mumatunhu akawanda kunonzi nevamwe kuchaita kuti mabasa emaoko awedzere sezvo vanhu vanenge vachitsvaka cheuviri. Ndakamira Studio 7 muchinyoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wezim dancehall vachiimba dzechitendero Tafadzwa Murota, anozivikanwa neremagitaro rekuti Profesa Murota. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
it natural or is it artificial?
Ndinokwazisai vateereri pamwe chete nevatsigiri wemusambo wenziyo dzangu wandinoti dancehall gospel. Zvemagitari ndakatanga mugore ra2022. Chakanyatsotanga rudo rwekuverenga Bhaibheri, ruzivo rwemashoko matsvene anovakiridza neanotsiura. Ndiwo andinoshuvira kuti nyika nemarudzi ose azive. Muchidimbu ndingangoti nziyo dzangu imharidzo.
Veukama vabereki vaiti kudii pamaka tanga kurova magitare.
Vabereki chavaiziva ndechekuti ndiri mwana uya anoti manheru patinoita Bible study. Ndini ndinotsvaka machapters nemaverses zvose nekuverenga.
Zvedu zhinji vari kuitambirawo sei muziki yenyu?
Nziyo dzangu dziri kutambirwa nemufaro wakanyanya, izvo zvinobva zvandipa tariro yekusvitsa mharidzo kumarudzi ose, kubva pane rwiyo rwekutanga runonzi The Almighty, The Word, The Book of Law, I Am Who I Am, Mene Mene, Big Money, kuna mataiko namba 8 rudo.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Mikana yema live shows mishoma ndiyo challenge hombe. Sezvo nziyo dzangu iri mharidzo, ndinoshuvira kuwana ma live shows akawanda kuti mharidzo ifambe kunyika dzose.
Has been reserved for them, because we have a struggle, not against the blood, and not against the flesh, but against the government.
Batai wangade kutenga mmanzi kana buku haya iwano kuwa naikupi.
Njinobatika pa Facebook, TikTok, pa YouTube at Tafazwa Murota, Gmail at Tafamurota 1, pa WhatsApp namba zangu e plus 2774287286.
Mashoko amunoda kusirova vatsigiri venyu.
Kuvatsigiri vangu ndinoti ngatirambei tichiteerera musambo uchangoburwa wemharidzo waprofesa Tafadzwa Murota, dancehall gospel.
Nasi was a Friday, chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro timbojamba maspika.
Ndingafara makandibudisa mudariro nesongu yangu inonzi kuna mataiko.
Kuna mata, kuna mataiko, kuna mata chaiko, kuna mataiko, kuna mataere kuti, kuna matakunzi, kuna mata, kuna mata kuwanda kustenderere, kuna mata imbiri here, kuna mata imari here, kuna mata ukumi here. Chaiko, kuna mataiko, kuna mataere.
Manga mchinzwa nzwisa ekambo kanonzi kuna mataiko. Manzwa uhurukuru ya itwa na Profesa Murota. Aripa runare South Africa na Ivan Zininingawe Studio 7. Makwikwe nabu inemkurumbira mu Africa ye Africa Cup of Nations kana kuti AFCON, ayo anga akamirirwa nemaziso matsvuku nevanhu vakawanda munyika pamwe neAfrica yose, ari kutanga mangwana muIvory Coast, apo chikwata chenyika iyi chichapinda mudariro chichikweshana neGuinea Bissau. Vateereri, musakanganwawo chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutarisa nezvemakwikwi emukombe weAfrica Cup of Nations. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reZANU PF rinoti rinotsigira danho rakatorwa neSouth Africa rekuendesa Israel kudare reICCJ. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusemwe naPraxidus Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.